This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi pa Studio 7 uri musi wesvondo ndira 3 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzosvora kunyarara kweutungamiri hwemapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende, izvo zvinhu zvichiramba zvichiondomoka munyika. Sangano rePTUZ rokurudzira kuti masangano evashandi vehurumende ataure nezwi rimwe chete mugore ra2016 kuitira kuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti nguva ichasvika kuvana veZimbabwe yekuti vasiye zvekupedzera shungu dzavo mumadande mutande vachisimuka vachiratidzira. Vapedzisairo hanya avanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vanoti nekutambura kuri kuita vana veZimbabwe, vanhu vari kumbopedzera shungu pamadande mutande, asi vanoti havaoni izvi zvichitora nguva vanhu vasati vapindawo migwagwa vachiratidzira.
Tinoziva ndekuti vanhu havarambi vachingodzvanyirwa kutya amen. Vanhu vane ejendi endiriti yeZimbabwe ine vanhu vakatomumira vakafaita fotibharicheni kende tamponzi chazowana asipatirike zvino nedambudzikore vatungamiri vasipo. Atichiri kudiwa tangati vanhu vabve patwitter, vanhu vabve pafacebook, vanhu vachinda muHarare Street, muBulawayo Street, muMutare Street, asi leadership iyi ite zvinezvi yakarara leadership haiko. Asi ichawanika zvaine nguva, hakuna munhu anoopereta vanhu forever, hatisati tambozvirwa.
Avanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisairo hanya vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaClifford Mashiri, avo vanotaura vakazvimirira, vanotiwo vatungamiri vemapato emuZimbabwe havana simba serine vemapato anopikisa vekune dzimwe nyika, avo vanokwanisa kusimuka vachishoropodza zvinenge zvatadzwa nehurumende dzavo sezvakaitika muSouth Africa.
Dai vari vatungamiri vane simba sezvinoita kune dzimwe nyika vakashinga kuSouth Africa zvakaitika, vakandodemonstrata vachiti vazuma ngavabve. Zvinoshamisa kuti zvakaitika kuSouth Africa, asi kuZimbabwe hazvisi kuitika. Hongu zvinomboitika nguva nenguva kuti veMDC vayouth vaidemonstrata vobva vadzingwa, mapurisa obva kemba kuHarvest House. Tinozviziva kuti zvinoitika izvozvo, asi utungamiri hwemapoka yamaopposition hunofanira kuti kwangwara.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vari parunare neStudio 7. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti zvakabuda kumusangano wavakaita pakati pevashandi vehurumende nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe svondo rapera zvinoratidza kuti vashandi havana kubatana. VaMajongwe vanoti sangano reApex Council rinofanirwa kuchisunga dzisimbe mugore rino ra2016 kuitira kuti vashandi vava nechouviri. Ngatinzwe hurukuru yaitwa na Blessing Zulu we Studio 7 na vama Jongwe.
Inda alikiti daita atagara, titore position, tiri pamuche tetese, tisati tadezu kwa kumi sangana. Ndo kuchikumbiro nye kuchema kwa ndagara, nchileta uta. Tae wa shandi chagara pasu, kambo zia zekua atenda mapatish. Nekuti wame watu, kani nge waka enda kuzandie mkonferenzi, kana kongresi, watu wa wajito wa ene mwetare kukongresi kwa nzakati, kwa nzakati, iso tete zina kwenda hiko. Taka simbari edu ya choro nzire, ratina kwa na kuwana muwe, ino barasha hiko. Nekuti pakati pedu, paita wa mwane njere, yeru zuwaru watisini. Kwa wame wa mwane nga watu zati, juri zati 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 anaundu, wane nga watu burta na press statement, yezine zimisangano, wane nga watu enda ho. Taka simbari atu kutuzenya zengwana, taka bata na pamwe zeti, zeneta.
Ko chichi konzere chirikupiwa chekuti pasaiti kwe misangano ye joint negotiating council
ini ndinongo dzora basic tatiri kuti apex council ndiyo inofanonge ichimira pasi yoti kuhurumende takupa time tine zvichemo zvekuti nezvekuti zvino apex council yacho itungamiri wacho vamwe vanoatenda makongresi vamwe vanenge vakaapendwa mumabhodhi nehurumende saka kuti vachimire benzi kuti vamire vachidhimanda kuti tiitire zvakati havachazvigoni nepamusana pokuti vanhu vakuprojekta pada zvinzvimbo zvavo pada kupati kwavanenge vachienda saka hatizombokwanisi kunyazoona kuti nekuti handidaviri kuti dai utungamiri hwedu isusu hwanga huri utungamiri husinei nezvekuita nezvemakongeri hwenyika huri utungamiri hwevanhu vanoda kutungamirira vashandi taingosvinika toti nyaya yedu haisi political inyaya yekuti tigadzirireyo gwara tione kuti zvizofamba sei pova neplani iri clear yekuti zvinhu zvakaoma hazvo asi rodhi yatiri kufamba ndeii kwete zvekuti misangano yacho nekwedu kwato kwacho haipi zvenegotiating council yacho haipi haizvi zvekutotsamisa mani.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Veruzhinji vakapembera kunge vachabata denga nemafaro apo Zimbabwe yakaumba bumbiro idzva remitemo yenyika muna 2013. Asi makore maviri bumbiro idzva iri ragadzwa, vakapembera vaye vanoti vakabudira dikita mahara sezvo bumbiro iri risina zvizhinji zvariri kuvabatsira nazvo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe gweta rakarohwa nemapurisa zvakaipisisa apo raimirira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika. VaKenneth Masiye vanoti mabatirwa vakaitwa nemapurisa apo vaita basa ravo zviri pamutemo zvinoratidza pachena kuti mapurisa asi kuremekedza mutemo yenyika. VaMasiye vanoti hapana kana mhosva yavakapara kunze kwokuti vaimiririra vaita idzamara zviri pamutemo wakachengetedzwa nebumbiro rakagadzwa muna 2013.
Ndingati nechirungu inlarge hari kutevedzerwa. Vada kuti pafungwe pamwe kuti vaitwe drive yekuti mainstitution kunyanyanya vanochengetedza utemo vaende vadzidzisiwa nenyaya yeconstitution. Saka vada kuti paitwe drive especially mavasangano akazvimirirega kuti apinde muvanhu vakawanda zvakare vanhu vekuti havanyazoziva kuti constitution yatiri ichitaura pamusoro payo inombotaura nechei haizi mhosva yavo because iko zvino hurumende haichateresha constitution iyi mumalanguages akawanda arimo muconstitution akarecognize athink tine over 16 languages ari official but vakanotsvaga constitution kumadhibatimen zvehurumende vanongona yekanyora neenglish vangani vanokwanisa kuverenga english.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzeveruzhinji mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanotiwo vanhu vanokanganisa kana vachiti mitemo inofanirwa kugadziriswa kuitira kuti ifambirane nebumbiro. VaDube vanoti mutemo usingatsigiri zviri mubumbiro hausi mutemo.
Because the constitution is the supreme law. Saka zvinongoreva ndezvekuti chinhu chese chisina maringe neconstitution chine chiri null and void. Saka hatina need yekuti titaure kuti tofanira kualaina posta kana kuti aipa kana kuti broadcasting services act. Nyaya ingoripo ndeyekuti tinofanira kuobserva constitution yedu chete ndo pane nyaya nokuti izvi zvekuti alignment ndofunga inyu temu rakangoiswa nevanhu vanoda kuramba vachiviolata constitution. Constitution haina need yekuti pave nemutemo unowalana because inotaura yoga kuti any law which is inconsistent is null and void. Saka hapana midi yekumbodiscasa nezvemutemo isiri consistent. Saka chatingangoti chiitwe ndechekuti ngatiobserve constitution. It's not a process. Kuobserva constitution is not a process. It's a practical act which is a reality. Kungoverenga constitution zvainotaura kwakuita izvozvo zvisinei nekuti mutemo wadii because mutemo uri kutonzuri null and void kana usingaenderani neconstitution. Saka chatingangotaura ndechekuti there has been no desire to leave constitutional. Those are things that are required to define a process in Odiwa, because process ya idea wande kutoka kila constitution ya gato ito kwa ya gato pera and apana ni ito wa wama nanga kwa wachita wa watu wako rianda na 400 laws. There is no such thing as nane basa iso.
Nengo ye MDC inotungamirirwa navamoge Ntsvangira inomirira Harare West muparamende Muzvare Jesse Majome vanotiwo hurumende haitomboratidzi kuti ine bumbiro remutemo yenyika rinofanirwa kuremekedzwa.
Bumbiro reda harisi kubvotedzerwa nemazvo. Hurumende iri kuita kunge isingazivi kuti pane bumbiro iri kana kuti ikutoita hayo maone kuti haa vanhu veZimbabwe hapana zvakanotika tikasazadzi kupakudzira.
Nzvi munyaya dzemitemo dzinoti kune mitemo inosvika mazana mana yakaonekwa kuti inotyora bumbiro remutemo nekudaro inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imire sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvibatsiri kuva nebumbiro rakanaka asi risingatevedzerwi. Vanhu ava vanokurudzira hurumende yeZANU-PF kuti iremekedze bumbiro renyika sezvo pasi rese hurumende dzichisungirwa kuremekedza mitemo yadzo. Kudzamarai zvaitwa muZimbabwe, vanhu vacharamba vachichema-chema sezvo kodzero dzavo dzichiramba dzichityorwa nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Direct from Washington,
the voice of America. Yashika nguwe ya tino kuende sai kuna Blessing Zulu kwa ano tipa churongwa che zvino sangana neve chidiki muupenyu vavo.
Tino kutambira ine mfaro va tereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvino sangana neve chidiki muupenyu vavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mukoma Cliff Makanda avo vari kuita zvidzidzo zvema computers. Nemashom, tinokutambira hii pano pa Studio 7, mukoma Cliff.
Maita basa, ndinofara kuva pano pa chirongwa.
Mukoma Cliff, mukatudza kuti zviri kufamba sei panyaya dzezvidzidzo zvamuri kuita muno muAmerica.
Zvidzidzo zvatiri kuita muno muAmerica imhando yepamusoro, zvinhu zvatiri chitraya kusolva maproblems ekuti musociety chaiwo ndo ari kutsvagirwa masolutions. Like we are looking at skill yekuti kana munhu wadzokera kuZimbabwe solution yaunenge wawana unokwanisa kusvika kana kuhurumende woti hurumende iyi ndo proposal yangu iyi. Hazvinei kuti wapedza degree rako here kana kuti hauna. Kana uri mufirst year unokwanisa kutopinda muklasi yemasenior.
Zviri nyore here asi munoima kutorara mulibrary muchiverenga?
Zvanga zvakaoma mazuva ekutanga but ukashinga unobudirira. Ndakangoshingawo.
Imimi zvekubata-bata makombiyuta izvi makazvitanga rini, muri zera ripi mukoma Cliff?
Ndingati ndai kubva kare kare ganimbokuudzai kastori ndipindura mubvunzo wenyu. Kubva kare kare ndichiri grade 1 ndaigara kukwekwe ku Redcliffe kutoad.
Yeah.
Kwana tongai moyoko.
Dewa.
Yeah, kwana dewa. Ende mufunge muzova munainzi Bob Nyabinde. Bob Nyabinde ndiye aiva headmaster pachikoro. Achiimba ndiye aiva headmaster pachikoro asi chabuda hapana. Saka pachikoro ipapo ndo pandaidzidza. Saka ndaingoona vanhu vamwe dzimwe shamwari dzangu dzaiva nemakombiyuta kumba kwavo. But kumba kwedu isatisina manje. Saka ndakabva ndaenda kumba ndikati chii, mama, ko ndikaita number 1 munitengera kombiyuta here?
Yeah.
Kanza ndokutengera. Ndakaita number 1 but vakati ndo badhara fees the next term. Ine ndakazoenda kugokomere ndabva kukweke kwa kumasvingwe. Gokomere chikoro chakanaka kwazvo but kwaiva nemakombiyuta 10.
Yeah, pavana vese pachikoro.
Pavana vese pachikoro. Andida kuita robura kadaka. Andida kuwana mkane ya kubata imwe chete zai. Pati gorena ndaka zopenza form 6. Dupa ndaka zo tinga o laptop yangu. Nda wanozi marisa. Nda shanda o.
Yeah.
Nika tuochi. Dupa paibuda wana WhatsApp. Wana Facebook. Chichichi. Dupa wanko wabuda. Nika tuochi. Sinusinenge su name stories. Dupa ndaka vana tanga kuto starta. Ndashuka kuchikoro. Ndaiva kumashure stereke. Semu naida computer grade 1 azo yewana form 6. Ndaiva kumashure. Saka ndaka tanga manje. Saka ndaka ngo tanga o nchingove renga oma buku. Chive renga oma buku. Ndaka wana zaoma ndo vunza wanoziwa. Ndingati kubvunza. nekutsvaga rubatsiro ndokwakaita kuti ndizive zvinhu zvinji zvandinoziva.
Uchitarisa nyika yakaita seyedu yeZimbabwe, zvii zvingade kuitwa nehurumende kuti vana vakurumidze kudzidzirawo zvinhu zvakaita semacomputers izvi?
Ndingati vanhu vazhinji kana vachitarisa machallenges nemaproblem ese anosanganikwa nevanhu vari kuZimbabwe, vanowanzotaura nyaya yekuti hatina maresources, makombiyuta hatina. But inda ndisina kombiyuta, but ndinoshuwira kuti pandaiva ndisina maresources ipapo, ndingadai ndakangotsvaga bhuku zvaro, bhuku zvaro ndakaverenga,
yeah,
ndisina kumirira kuti kombiyuta iuye. Saka ndingati Zimbabwe ingatarisa nyaya yemakombiyuta iyi nekuunza theory iri kucomputer science yakawanda. Toziva kuti maresources anodikanwa, but tikambotarisa pakueducator vana vedu, theory yacho naiyoyi yavanoti kwanza haina kunaka, but application yetechnology inobva kutheory. Saka kana tisina, kana tingori netii tisina chingwa, ngatimwei tii yachona. Saka ndingati computer science ngaitointrodyuswa. Kana chikoro chikwanisa kudzidzisa maths, chinotokwanisa kudzidzisa computer science. Nyangwe teacher ari ega anokwanisa kuwanirwa computer pachikoro. Nyangwe kuAmerica kunoko, vanhu vanobva kuRussia ka, kune maprogrammers ari good. They tell you kuti maprogramma anobva kuRussia, they are really good. But mukatarisa, one of the reason imwe inopiwa nevanhu kuti indava maprograma iwawo vanoita semakombiyuta kuRussia, indava vari vachigona, hanzi nawo iripo ndeyekuti havana maresources. Saka munhu kana ajaira kuti chi, vamwe vava vanenge vasina maresources. Saka kana munhu ajaira kuti anofanira kunyora pabepa zvakanaka, paanozopiwa kombiyuta anenge achingomeka kuti every time, achingomeka shoko every time paanoisa pakombiyuta, zvinhu zvinenge zvichi, zvinhu zvinenge zvichinyatsofamba zviribo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekuti tsika muno mastudio zedu nekuvawo pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Maita basa, tinotenda zvachose.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Cliff Makanda, ava vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paWilliams College kuMassachusetts muno muAmerica. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngatisangane zvakare svondo rinouya. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru. Tombokupai kambo, mutoro unorema kubva kune chikomana chiduku chichiri kuyaruka Ngoni Mahlambana. Hapana jando dadza ase inendere kusafa zuba nezuba inini ndechishanda ditare chepoda njekweza makata kuti pamwe inini ngawane chekusha dai majitura mutoro unorema ungava upenyu yewe kuchema zuba nezuba inini ndechipema amane shamwari zvodisema dai majitura mutoro unorema ungava upenyu yewe kuchema zuba nezuba inini ndechipema amane shamwari zvodisema. Oh God bless me son no man cares diamond to me those young heroes zvadzandi pukuta yangu misos nekuti ndere kusafa kunge ndakapara ngosi hapana chandotadza asi ine ndere kusafa dziripo hama dzondikandira hakata kuti mupenyu ndishaya chekubata ndikutare chibuda ndichekuisa makata diamond to ya mutoro unorema ungava upenyu yewe kuchema zuva nezuva inini ndichipema amane shamwari inini dzodisema diamond to ya mutoro unorema ungava upenyu yewe kuchema zuva nezuva inini ndichipema amane shamwari zvodisema upenyu hwangu wakazara. Mumanzi mutoro unorema kubva kune chikomana Ngoni Mahlambana. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzosvora kunyarara kweutungamiri hwemapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende, izvo zvinhu munyika zvichiramba zvichioma. Sangano revarairidzi reptuz rokurudzira kuti masangano evashandi vehurumende ataure nezwi rimwe chete mugore ra2016 kuitira kuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.